kungo famous makapa kudara makaparara muchipara nomogara nepara maigaya muvhura hombe muchizama kuti vhara mukaguma kuchipatsara mazvamupurwa patsara bogas mukushandisa overtime nemadopas tonas ana mukoma uyu vava nadokas moyo ndeweiwo usingatemi mwana choppers ringori beso simukudanana nasikotsana makufenza zvibage sengarani overcook lines muchigaya memagwani chochogwa nevanhu vakuda raw action like family planning sanzimira sipiko istop rita sefani gangsta no hala majecha given many more titereri bogas todzisa mawats no genital hatidzoke kumasure sehelen yemamoko blosman come and tell him zvakutopfuura zvemaoko Mamo kungo famous makapa kudara makaparara muchipara nomogara nepara maigaya muvhura hombe muchizama kuti vhara mukaguma kuchipatsara mazvamupurwa patsara bogas mukushandisa overtime nemadopas tonas ana mukoma uyu vava nadokas moyo ndeweiwo usingatemi mwana choppers ringori beso simukudanana nasikotsana makufenza zvibage sengarani overcook lines muchigaya memagwani chochogwa nevanhu vakuda raw action like family planning sanzimira sipiko istop rita sefani gangsta no hala majecha given many more titereri bogas todzisa mawats no genital hatidzoke kumasure sehelen yemamoko blosman come and tell him zvakutopfuura zvemaoko Mamo kungo famous makapa kudara makaparara muchipara nomogara nepara maigaya muvhura hombe muchizama kuti vhara mukaguma kuchipatsara mazvamupurwa patsara bogas mukushandisa overtime nemadopas tonas ana mukoma uyu vava nadokas moyo ndeweiwo usingatemi mwana choppers ringori beso simukudanana nasikotsana makufenza zvibage sengarani overcook lines muchigaya memagwani chochogwa nevanhu vakuda raw action like family planning sanzimira sipiko istop rita sefani gangsta no hala majecha given many more titereri bogas todzisa mawats no genital hatidzoke kumasure sehelen yemamoko blosman come and tell him zvakutopfuura zvemaoko